This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chikumi 7, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Veruzhinji vomira nevanotengesa mumigwagwa apo nguva yakatarwa nehurumende kuti vange vabuda mumaguta inosvika kwamvura yacheka makumbo. Vashandi vonyunyuta nekusiyiwa kwavo mukuumbwa kwebhodhi richatungamira bhanga renasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Veruzhinji munyika vanoti vachamira nevanotengesa mumigwagwa apo nguva yavakatarirwa nehurumende kuti vange vabuda mumaguta inosvika kwamvura yacheka makumbo. Vamwe vari kuti hurumende yakatora danho rokubvisa vanotengesa ava mumigwagwa isina kuronga zvakanaka ndevaivesa chigaro vechidiki muZanu PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka, avanoti vachatsigirana nevari kurarama nekutengesa ava kuti varambe kubuda mumigwagwa. Hurumende yakati vanotengesa mumigwagwa ava vange vabuda mukati memazuva manomwe ayo anopera nhasi, zvichireva kuti kubva nemuvhuro vanofanirwa kunge vakubuda mumigwagwa. Hurumende yakati kutadza kwavo kubuda mukati memaguta vachazoburitswa nemauto nemapurisa nechisimba. Asi vakavanda muZimbabwe vari kushoropodza danho iri sezvo kutengesa mumigwagwa yanga yave imwe nzira iri kuraramisa vana veZimbabwe panguva iyo nyika isina mabasa. Ngatinzwei huri kure yataita navakunaka pamusoro penyaya iye.
Inini ndinoona munhu akatora dhizizini iyoyo, akatora dhizizini iyoyo asina kunatsogara pasi kuti afunge kuti kana mavhenda ari muguta reHarare mukabvisa muchiti imimi nekuti vazara, handingatange kumhanya kunozvirapa musoro unogara uchimbonditema everyday ndisina kutsvaga dambudziko raita kuti musoro uteme. Chambokonzera kuti muguta reHarare munge makazara mavhenda kana mumaguta ose chinombori chii? Chekutanga, maindastries edu muno munyika yeZimbabwe akazara, hapana mabasa. Nokudaro vanhu vakutsvaga kuzviraramisa kuburikidza nekuzvitengesera mukati meguta reHarare. Saka kana paine whoever anoda hake kuti mavhenda anga achibva mukati meguta reHarare, ngaatanga abvura maindastry. That 7 days yavakapa iyoyo is the same yavanofana ivo kuti sevana veZimbabwe tivape kuhurumende kuti inge yavhura maindastry iwayo, vanhu vagogona kuenda kunoshanda husiyana nezvekutengesa.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zviitwe nehurumende?
Mukatarisa vazhinji vari kutengesa muguta reHarare mavhenda, vamwe vati vanotori magraduates. Would you think kuti tingati yava nyika here yekuti tinoendesa vana kuzvikoro kunodzidza, vadzidza vapasa, shuwa voenda kunoona basa rekutengesa madomasi mukati meguta reHarare? Saka tikuti hurumende ngaiite kuti ikonomi yenyika igone kudzokera payakanga iri kumashuroko, makambanis agone kuvhurwa akawanda kuti vanhu vagone kuwana mabasa avo, vozonodzidza zvavo mavhenda mukati meguta reHarare. Nanga ndiri kunzwa kuti vanga vachitati unovaisa ku vada kunovaisa ku showground. Saka vakanokatidza vanhu muguta kuti tisonovaisa ku showground ukokoko. Kutoya makasemera achazotenga matomato evanhu ikokoko kana muriwo. Kana kuti kurasirira vanhu kusina kuchahanya neupenyu hwevamwe vanhu vanga vawana zvinhu zviri kuvararamisa.
Ava vanga vari vaivesa chigaro vechidiki mubato rezano PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, pakusungwa kwevaivesa chigaro vechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaGodwin Gomwe, vaKunaka vanoti ndoo mubayiro wekunge munhu ozviona sekunge ndiye mukuru kumunhu wose. VaKunaka vanoti vaGomwe, mumwe wevanhu vaive pamberi pakusvibisa vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakazodzingwa muzano PF pamwe nemuhurumende amai Joyce Mujuru vachivati vaiita zvehuori, asi zvoshamisa ndezvekuti ivo vaGomwe ndomunhu azobatwa neriwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaKunaka pamusoro penyaya iyi.
Ndinoti inini ukaitira mumwe munhu utsinye nhasi zvawaitira munhu iyeye zvinokutenga zvanyorwa mangwana zvinokudzokerawo. Saka muningina wangu Gomwe uyu zvaakaitawo mai Mujuru achiva chimbavha zimbuya rekudopito achiimba achidididi vakaba achidididi nhasi ndo zvazomudzokerawezvo. Iye ndiye azobuda pachena kuti anga ari number one kuva munhau dzeuori. Zvazvinoita mubatori redu rezano PF mune mutemo mubato imomo. Unofanira kukudza vakuru varimo. Unofanirawo zvakare kutevedzawo mitemo inenge ichidiwa imomo. Kuti munin'ina wangu uyu Gomwe anga akuzoona kunge iye ndiye atodza nepiefu yacho, haana munhu waanga achada kuteerera. Kana red robot anga akungopindawo, kana road block anga atsamire, kana patovhet anga atsamire wakungotiwa handibhadhare nebhadharirei nekuti anga achadhuza amai anga akadhurewa pamotikari yake. Saka tisamuthing zvaakaitirawo mai Mujuru kuti zimbuya rekudopito ndo zvamudzokera nhasi. Iye ndiye azobatwa mazve necorruption. At least zvamai Mujuru hazvina evidence, kwaingova kutaura. But iye nhasi tiri kunzwa iko zvino izvi mhosva dzakazati dzapera kune vauyawo vabva kukandoma vari kuti akabawo akaya akatitorerawo mari zvakare achitatumwawo kune vekumachechi vaitorerwa mari. Saka dzamumomotera mukomana uyu mhosva dzake. Umbimbi ndoga, umbimbi ndoga, zano ndega, akaziyajira mumasisa.
Asika pane vanoti vaGomwe havasiro vatanga kuita zveuori mune vechidiki umu, vakavanda vanga vachingoshandisa chigaro ichocho kutora zvinhu zvevanhu kusanganisirawo vaJim Kunaka vanonzi vaitora mari pamisika yemabhazi apo.
Oh, une rekodhi here yekuti ndakambofunga here? Ndizvinzi ndakazodai. Vanhu vaitaura mashoko vaizaziva kuti ndinoshanda musito Farari. Basa rangu ranga riri rekumana pamusika weMbare. Ndichiona mabhazi kuti vabhadhara here mari yesito Farari ichienda makopa zvesito Farari. Nekuti wese ndaibhadharisa mari ini aitirwa risiti resito Farari. Mari ichienda kusito Farari. Tinoreva kuti hapana mhosva yatakanga ndichipara. Hongu ndaidhifenda mawindi kuti asabve mumarengi. Ende nanhasi ndichiringovadhifenda kuti hapane kunge vachibva nekuti munyika hamuna mabasa. Asi kana mabasa dai anga ariko taivabvisazve mumarengi ndovaendesa kuindastiri kana kwaakushanda. Kuti pari zvinezvi hapana. Saka inini ndaingoshandisa position yangu to defend vanhu ivavo kuti vagone kuwanawo pekuraramira pavo.
Vanga vari vaivesa chigaro vechidiki mubato rezano PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. VaGomwe vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuvhevha pamwe nekukuruka vanhu vachishandisa zita remudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU rinoti harisi kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekudoma yoga nhengo dzichagara mubhodhi rebhanga reNASA riri kuda kuvhurwa. Munyori mukuru wesangano iri vaKenya Shamyarira vanoti vakashamiswa nedanho iri sezvo hurumende yakasiya vashandi asi mutemo uchiti vanofanira kunge varimo vose vari vatatu kusanganisira nehurumende. Hurumende yakadoma bhodhi rine vanhu vapfumbamwe vachatungamira bhodhi iri asi yakasiya vashandi kunze. Bhodhi iri richatungamirwa navaGamaliel Mofu Bwanya vachiteverwa naamai Precious Sibiya. vamwe vari mubhodhi iri vanosanganisira vaDavid Munangagwa navaNimrod Chiminya avanonzi navashamuyarira havavazivi.
Chekutanga vakandemire sevashandi tinoziva NASA kuti ibhodhi redu NASA iorganization yedu vashandi nevashandiro. And nguva yose tanga tichirana tiri mairi tichiisa mabhodhi members sevashandi tichipa kuna mini anga ariko nekuti ndiwo aminista variko atiapa avo semabhodhi members vedu atita kuti mise vakatovaisa asi havasati vaanaunswa. But chikadzi komandi chazoya pani kunzi Social Security Building Society handisi mangiza iri kutinetsa pakuti yatorapo iro bhodhi ranga risipo nekuti isabu extension yenziki neNASA kai chinhu chose chinoitwa muNASA vakatire chinotoitwa chabvumiranwa nebhodhi risaipakai rinova ndiri kuti ranga risipo nguva yese. Saka izvi zvabvane kupi? Zvatoibhodhi kare ende ukatasa composition yevanhu vari umu haina kumboona isu tichizina minista titeiwo vanhu vekuisa kubhodhi sezvavakatiisa vachida vanhu vanopinda mumain bhodhi renasa muprincipal matter nasa. Saka inasmuch as zvakanakira nyika zvakanakira hurumende kwatiri vashandi nakutaura ndakamirira Zimbabwe Federation of Trade Unions tine kadziko nekuti vanhu vari 12 vari accountable kuna nani kunze kwekunge vari bhodhi ikoko nekuti mari dzavanenge vachiita adjudicate to dziri kubva kumain nasa pension fund handisi yatinocontributa isu.
Saka mune matanho here amuri kutora yekuti munge muchiwana nzwisiso kana tsanangudzo kubva kuhurumende?
Tiri kunyorera minista wepublic service honorable senator maimkumira kuti bhodhi tariona iri but bhodhi iri ratanga kuvepo risina kusupasida main bhodhi iri ratakamirira because chaite isu vashandi ukatarisa Zimbabwe Congress of Trade Unions ZFCU apex councillors chese tira kuona nasa bhodhi richiita play asati ravepo patouya kamusa patooneka sasekta bhodhi. Saka vanofanira kuvatitsanangurira kuti zviri kumbofamba sei kana vakwanisa kumhanya kunoisa kepeini isati ratombovepo vachisiya kuita bhodhi renasa yagara iripo expositional one chii chisinesa problem ndeye ipo ndeyedu here vashandi ndeyei vanofanira kuvatikepesa chinhu chedu chosinesa.
Saka mungati here paitwa zvematongerwo enyika naye vashamuyariri?
Zvematongerwo enyika hatiregere nyika iri kutongwa nemapolitician handitika chatobvura chekuti nasa tripartite bhodhi corporate hatina kazi kune vanhu vavaitava but chinhu chahatiazive mapanzisa tinofanira kunge tichiwana vanhu vese isu vashandi vatinoita kuti havo minista vaise kunasa main board vaise kunasa kusocial security building society zvatiri kutaura chete sevashandi.
Avanga vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Shamyarira vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Donald Tambudze avo vanotengesa zvinhu mumigwagwa yeHarare. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Donald.
Ndotenda.
Mukoma Donald, mukatudze kuti makatanga nyaya yekutengesa zvinhu mugwagwa irini chaizvo?
Iro gore rino.
Ko chii chakapa kuti muite basa iri?
Takashaya mabasa tishandiwo takapa tada kuti tizvibatsirewo tsvage mari yekuti tizoendewo chikoro.
Makagumisira kuenda kuchikoro maapafomani?
Ndakapedza foko apa ndandava ndichidzokorore futi.
Saka maamuchida kudzokorora masubjects mangani?
Ndaida kudzokorora masubjects 5.
Saka kumba hakuna anokubatsirai kunze kwekuti muzviendese henyu kuchikoro muchitengesa zvinhu?
Hakuna.
Chii chaizvo chamunenge muchitengesa mumugwagwawo?
Tengesa makabheji, muriwo, majuice kadhi.
Saka pazuva mukati munoona mari yakawanda zvakadii yatingati profitia?
Kana $5 kana $2 chaizvo.
Inokwanisa here kuti munge muchirarama mari iyoyi?
Haa, ikwanisa.
Saka munozoita sei kana zviya kwadoka munorara mudhorobha here kana kuti munenge muchienda kumba kana muchiti muri kutambira muri kuwana $2?
Tiedzi chienda kumba.
Saka munobhadhara sei makombi acho manje?
Makombi tinototaimira kwato zvekumapasi 9 asiita ma5 rand makombi.
Asi katiri kuona kuti mugwagwa macho mune vanhu vawandisa. Basa renyu riri nyore here?
Basa renyu hazvisi nyore. Ndoda kuti takawandisa vanhu vanotengesa zvinhu zvacho zvakawandisa. Handirisiri ndega ndichitengesa muriwo. Vanenge vakawanda vanhu vanotengesa muriwo.
Ko iyo nyaya iri kutaurwa negurukota rezvematunhu vachombo yekuti munofanira kubuda mumigwagwa iyi. Muri kuiona sei?
Nyaya iyoyo haitoiti nekuti vanhu vanotofa nenzara. Iye ndiyo panotangira kuti kana chimbavha kuti pakadaro.
Ko zviri kunzi tiri kukutsvagirai pekuenda. Mambodzwa here kuti muri kuenda kupi?
Hapana chatatichaziva.
Ko vamwoka vari kugunun'una mukoma Donald kuti imo mutaundi macho munenge manyanya kuita tsvina nenyaya yevanhu vari kutengesa zvinhu. Mungati kudii ipapo?
Isu tedu katotengesera tinotsvairwa. Tosiya tatsvaira. Ndisingazivi hangu kune dzimwewo nzvimbo kuti vanoitawo sei.
Ko vamwe vanotengesawo kazvinhu muzvitoro vari kuti maakuvavhiringidza bhizimisi ravo imi musingabhadhare mitero sezvavanoitaiwo?
Isu totengesa zvinhu zvisingatengesiwo mashopu nemuriwo. Muriwo hautengesiwo mashopu.
Kuri kuti masangana navachombo kana kuti vamwe vakuru vehurumende, mungade kuvaudza kuti kudii?
Ndingade kuvaudza kuti kana uchida kutidzinga iyo ngavachivhure makambani ekuti vanhu vaendewo mabasa. Dai paine mabasa aidisiri kutengesa musi.
Ko vamwe vamakadzidzawo navo vari kuitei mukoma Donald?
Ndotengesa navo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Donald nekupinda muchirongwa chedu.
Ndotendawo.
Manga makateerera kuna mukoma Donald Tambudze avo vanotengesa mumigwagwa yemuHarare muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Kambo mwari makanaka kubva kuna fungisai zvakave pano mashavave tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo ngo yedu yaperera kai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Veruzhinji vopika kumira nevanotengesa mumigwagwa apo nguva yavakatarirwa nehurumende kuti vange vabuda mumaguta inosvika kwamvura yacheka makumbo. Vashandi vonyunyuta nekusiyiwa kwavo mukuumbwa kwebhodhi richatungamira bhanga renasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chechanhasi. Tinoimba kuchangamiinesare mangana ikane mufaro ndiokaimiri tiri muWashington DC. Ndokusiyamina mavhalasi muhlanganya uye.